Mapurisa azochaja vasungwa vanokwana ivo 29 vanosanganisira madzimai anepfumbamwe. 29 ndovavanangana navo ende vanga vachitiwo vane mhosva yekuparadza propati uye neyekushandisa zvidzakira kumapurisa. Saka magweta ekodzero anga achivamiririra aisa application kuna mutongi wemhosva yekuti vanhu ava vanofanirwa kusunungurwa nekuti maunzirwo avakaitwa kudare haasi pamutemo. Vachitaura ivo kuti vanhu ava vakarohwa nemapurisa uyezve havana kuwanikwa vachipuhwa chikafu, havana kuwanikwa vachipuhwa nguva nemukana yekutaura nemaguta avo. Izvi zvinoita kuti maunzirwo avaita kudare zvinge zvisiri pamutemo.
Saka mutongi wedare atambira sei chikumbiro chemagweta ichi?
Mutongi wedare ati iye zvataurwa izvi zvakati wandei, anoda iye kumbonopetenura zvabva kumagweta achitarisawo mitemo yacho kusanganisira nebumbiredzwa remitemo ratingati constitution, ozochidzoka mangwana na2pm achizopawo mutongo wake panyaya yataurwa.
Magweta achionawo kukuwara kwakaita vana vanoti vakakuwara zvakadii?
Vari kuratidza kuti vakakuwara zvakadisiyanei siyanei, asi vamwe vacho vanoratidza kuti miviri yakazvimba pano neapo, maoko aya haasi kunyatsoshanda zvakanaka, uyezve chazowedzera ndechekuti havana kukwanisa kuwanikwa vachionekwa nachiremba.